nguva ichi chiri kumuka nekuti takaita ongororo batoona inzwa 2010 yekuona kuti pamusoro pezvirwere izvi zvakamira sei muvana. Tikaona isu kuti vana vazhinji munyika yose zvavo vanga vari affected nemawemu emudumbu nebilharzia. Pane dzimwe nzvimbo dzakatinyanyiseiwo kukunda dzimwe, asi in general vana vazhinji vari affected. Saka pakaitwa ipo plan yekuti toita sei kuti zvirwere zvidzikire muvana.
Paongororo iyi yamakaita, makaona kuti zvirwere zviviri izvozvi zvebilharzia nehukwemu zvinokanganisa sei vana vechidiki?
Zvine zvakaita zvazvinoita kuvana. Vana vakuri zvakanaka, vanoita zviya zvinonzi anemia. Kufunda kwavo kunenge kusina njere dzakawanda mukati nezvimwe zvakadaro, zvinoafekita kukura kwavana. Saka zvinenge zviri necessary kuti maparasite achona iwawo abviswe kana kuti aderedzwe mumiri mavo.
Pasi pechirongwa ichi vana vari kupiwa chii?
Takaita isu zvirongwa izvozvi zvokuti periodical tinoita iyo inonzi mass drug administration, nekuti munorapa vana vakawanda panguva pfupi ingangoita iyo svondo kana kuti mazuva gumi, uchivapa mapirisi akanangana nekuuraya bharazia nekuuraya makonya anoita mbu. Takaita chirongwa ichi gore rakapera zvikabudirira zvakanaka chaizvo, ende gore rino tanga taakuitazve chirongwa ichochi, ende currently pari zvino chiri kutenderera mberi.
Pane vamwe vari kushorawo vachiti vabereki vakawanda havasi kunyatsonzwisisa kuti vana vanofanira kunge vachiita sei pavanopiwa mishonga iyi. Pane zvamuri kuita imi here sebazi rezveutano kuti mudzidzise vabereki ukosha kwakaita kuti vana vatore mapiritsi aya?
Pane dzidziso inopiwa pamastage akasiyana-siyana, saka pekuti zvinorevei kupuwa mushonga uye zvii zvinofanira kuitwa kana achipiwa mushonga. Tinoziva isu kazhinji kuti mishonga mizhinji inokurudzirwa kunzi vanhu ngavawane vadini vadya mishonga iyoyo. Saka shoko iroro rakashambadzirwa kuti vana ngavauye, asi ngavauye vakadya kuzvikoro mazuva ano nokuti vachange vachipiwa mishonga iyoyi. Ndinodaira shoko rakapararira, asi sechirongwa chinonangana nevanhu vakawanda kunganguvawo nevamwe vanenge vasina zvavo kunyatsonzwa shoko iroro. Asi tinenge tichikurudzira paya kuti pavanosvika vana kuchikoro vanopa vachona ivavo vanenge vachitsanga vati vabvunza chaizvo, handisi makaudzwa kuti munofanira kuuya madya here, vana vaya vachitaura kuti vanofanira kuvapatiuya vadya.
Vana vari pachirongwa ichi vanofanira kunge vane makore mangani, uyezve vari kupuhwa mapiritsi akawanda sei kwenguva yakareba sei?
Mapiritsi aya anopiwa kamwe chete, inongova yaya yatinoti one dose. Vana vanenge vachitagweta kazhinji vana vari mumazera kubva kunana 4 years zvichienda kumusoro, but zvikuru sei vana vari muchikoro vari kuenda kuchikoro vaya vatinonyanya kutageta ivavo, nokuti ndo vari accessible kwatiuye ndovanoafitwa nemawemus achona zvakawanda. Mapiritsi achona anongopiwa kamwe chete, haasi kuti nhasi nemangwana nemangwana kwete, inongova dosi inopiwa kamwe chete zvatopera.
Chirongwa ichi chiri kuitwa muzvikoro zvese here munyika, kana kuti pane zvikoro zvamakatara imi kuti ndo kuchange kuchiitwa zvirongwa izvozvi?
Chirongwa ichi chiri international level, asi sezvandataura zviya kuti takatanga taita study yedu kana kuti survey yedu inotaridza kuti zvakanyanya uku neuku neuku apa zvishoma. Saka patinenge takanyanya kunangana napo ndokwazvinenge zvakanyanyisa kuwandisa kuti vana vazhinji veikoko vanenge vari affected, ndokunenge kuri target yedu. But it's a national program inokavha chikoro chipi nechipi zvayo.
Chichapera rini?
Chirongwa ichi tachipamhidzira mamwe mazuva mairi kuti chinyatsopera, nekuti kune zvimwe tiri kuzvikoro tiri kuona maripoti kuti hatisi kukwanisa kuzvipedza nokuti tina vadini vawandisa vari kuuya, asi iyo mishonga yachona iripo. Saka zvinenge zvichiti hatingati isusu nokuti tanga takatara kuti tichaita mazuva gumi totizvi zvatopera. Haiwa, tinoti itaya inonzi mopapa vanoenderera mberi vachipa vana mishonga vachitipa maripota zvosvika panhamba yakati zvosvika panhamba yakati.